Vachitaura pakuparurwa kwebazi iri, vanoona nezvechidiki mubatore MDCT muJohannesburg vaTimes Puma vakati vachatungamirira bazi iri vanofanirwa kushanda nemamwe mapazi mudunhu reJohannesburg kuitira kuti bato reMDCT ribudirire musarudzo dzichaitwa gore rinouya.
Ganditi taona zvakakodzera nasi with public demand seUVL branch seUVL community vadhimanda iyo kuti vanoda kuti branch rilonjiwe, saka taona zvakakodzera kuti tikwanise kuita kuti vave nebranch ravo sezvo varivo vanhu varequesta kuti vanoda branch ravo. Saka tanga tiri paUVL muna Dhanibha, UVL branch ravapo, chasara is to spearheading kuti rikwanise kuchishandidzana pamwe chete nemamwe mabranch ari muJohannesburg district zvichienda mberi. Ahead takatarisana nemaelections ari kuuya.
VaShepherd Mashingaidze avo vakasarudzwa kuve munyori vakati vachashanda nesimba mukusimudzira nekuunza runyararo mubato ravo reMDCT kuitira kuti munhu wese agokwanisa kugara zvakanaka mune ramangwana.
Tafara chaizvo nhasi because tatanga kunyatsosumudza bato reMDC as a UVL branch. Right. Saka tikuona kuti tangachida future yevana vedu ndoyati arit tochuzawo leader anoziva zviri kuitika mukati meupenyu hwedu ende neramangwana revana. Saka tazvigadzirisa nhasi, tichaona kuti mangwana toda kusumudzira bato irori pazvichemo zvevanhu vana vezimbabwe vachema vari kutambura munyika mumaforeign countries. Kwedu kunyika chaiko hatichakwanisa kugara nenyaya yekuda kwekuti vamwe vanhu vatema ndo vakupamba upfumi.
Mutevedzeri wavo vaSimpson Matimba vanoti chinangwa chavo pari zvino kusimudzira nekukurudzira vechidiki mubato reMDCT vari muSouth Africa kuti vanovhota musarudzo dzichaitwa gore rino.
Ndiri mumwe webato MDC muUVL branch. Chinangwa chedu chekuti tikwanise kusapota MDC isadzokere kumasure sezvo president tsvangirai vakashaya. Saka tode kuita let him down because tode kuita move forward kuti tigadzirire mhuri yedu. Inini seyuthi yemuUVL branch Joburg ndoda kuti tiende mberi nebato ravatsvangirai risawire pasi kuti vatsvangirai vakafa. Tikwanise kunovhotako takashinga tiri mayouth tose tiende nonovhota.
Imwewo nhengo yebato iri yaive pamusangano uyu ndichiremba vatemba majasi. Vamajasi vakati vanofara nekuumbwa kwebazi iri uyewo chiratidzo chekuti mhuri yeZimbabwe muSouth Africa ine chido chekuti nyika yavo ibudirire.
Ndanga ndiri pa-initiation meeting yebranch yemuUVL yeMDC. Ndaona kuti nino from my observations vane initiative yakanaka chaizvo in view of my upcoming elections kuZimbabwe. Mafungiro angu ndekuti it's a very good initiative and maitiro acho azvaitwa even if ari initiation phase shows pane vanhu vari committed kuonawo change iri real kuZimbabwe and tinoisupporta move yacho by actively participating mameetings anenge achidiwa. Tichaedzawo patinokwanisa kutsvagawo time kwete free time, asi kana paine commitment tochinjiwo mashejuri kumabasa kwedu kuti kwanise kubatana meetings ari very valuable like this. Nekuti mumwe nemumwe anenge aine maexcuses akawanda, asi the aim is to make an active branch.
VaCollins Dana ndivo vakasarudzwa kuvesa chigaro webazi iri. VaLeo Moyo vakasarudzwa semubati wehomwe. VaCourage Hondo vachisarudzwawo semunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano. Kune vatsigiri vanosvika zana vakange vari pakuparurwa kwebazi iri. Uyewo ungano iyi ndo yekutanga kuitwa nenhengo dzeMDCT muSouth Africa kubva zvakashaya vaive mutungamiriri webato iri wekutanga vaMorgan Tsvangirai. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.